manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 24/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe yoita musangano kuhwange wakanangana nekuti ibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenderera mberi nemisangano kuSwitzerland uko vari kuedza kukwezva vekunze kuti vatange mabhizimisi munyika. Confederation of African Football kana kuti CAF yodzinga Zimbabwe mumakwikwi eAfrica Cup of Nations kana kuti AFCON. Iye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva rechipiri ichiita musangano wakanangana nezvenyaya dzekuchengetedzwa kwenyanga dzenzou kana kuti Elephant Summit. Zimbabwe nedzimwe nyika dzine nzou dzakawanda dziri kuda kuti dzibvumidzwe nesangano reConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES kuti dzitengese nzou sezvo dziri kuti dzawandisa. Vamwe vanoti Zimbabwe nenyika dzine nzou dzakawanda dzinofanira kubuda mugungano reCITES dzikaramba dzichirambidzwa kutengesa nzou. Nyika dzakaita seAmerica neBritain dziri kuti nyanga dzenzou dzikanzi dzitengeswe, mhuka idzi dzinotanga kuurayiwa zvakanyanya kusvikira dzapera mumasango. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mukuru mukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vaFulton Mangwanya vaudza musangano uyu kuti zvinorwadza kuti pane masangano anoshanda akazvimirira norwira kodzero dzemhuka asingade kutarisana nechokwadi uye anotaurira boka reCITES zvisiri izvo pamusoro penyaya dzeuwandu hwenzou nekuchengetedzwa kwadzo. Vati kuita kwakadai kunoita kuti nyika yakaita seZimbabwe ifunge kuti zvinogona kuve zvakanaka kubuda musangano iri.
Chikuru ndiye kuti Africa inenge fana kuti igare pamwechete yobvumira na kuti iwe unoda dovi uyo anoda muriwo wenyevhe uyo anoda derere uyo anoda nyama togara pamwechete tisingamarani nekuti tiri kuda zvakasiyana kuti machengetero atoita mhuka kuno nevanoita vamwe vaveda vanenge akatosiyana saka tiri kuti ngatiti kana toenda tonosapota naizvo kuti kuti dzinzi isaidzawo muapendix 1 isi tega tisinofanira kutaura nezvemhuka dzedu mumwe nemumwe ngaataure zvinhu zvaanenge akabata asingatauri zvevamwe saka ndizvatoda kuti tiite kakuda kuti tiudzane tizive kuti ndonyaya ichi imwe donzo racho ringe riri rekuti zvinhu zvatiinazvo zvenyanga idzi dzinofanira kubvumidzwa kunzi dzitengeswe kuti vanhu vanogara padhuze nemhuka vawane chekuipundutswa nadzo.
Vamangwanya vati havangakwanisi kuti vataure kuti Zimbabwe ichatora danho ripi kana sangano reCITES rikaramba richirambidza kutengeswa kwenyanga dzenzou nezvimwe zvakadaro vakati zviri kuhurumende kuti yotora danho ripi. Vanhu vakawanda vari kupinda musangano uyu vati zvakakosha kuti sangano reCITES rinzwisise kuti nzou dzemunyika dzeBotswana, Zimbabwe neZambia dzawandisa zvekuti nyika idzi dzinofanirwa kubvumidzwa kutengesa nyanga uye zvimwe zvinobva pamhuka idzi. Izvi zvatsinirwa navaEmmanuel Fundira veZimbabwe Safari Operators Association vati sangano reCITES harifanirwe kutarisa divi ihwo upenyu hwevanhu huri panjodzi.
Sevanhu varatidza budiriro yakadai dai tawanawo mukana wokunzwikwa kuti zvino toitavo sei kuti tipuwe chikamu chinoratidza kuti taisa urongwa hwaita kuti mhuka dzedu dzirarame
mukai dzati shandirawo senyika saka tachingoramba tichingo push as it is iyo iri bazi re United Nations kuti onaiwo zvimwe zvamari kuti sungira izvi hazvikodzere kuramba zvakati sungirira pasi nekuti hazvisi kuenderana nezvamunosunga semitemo yamunotipa nyika dzose.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe Professional Hunters and Guides Association vaJohn Lang vatiwo panotaurwa nezvekukosha kwekuchengetedzwa kwenzou vanhu vanokanganwa kuti huwandu hwevanhu pasi rose kunyanya muAfrica huri kukura uye mamiriro ekunze ari kuramba achishanduka izvo zvichaita kuti matambudziko ari kuunzwa nekuwanda kuri kuramba kuchiita nzou muZimbabwe, Botswana neZambia awedzere. Ishe nelukova vanoveishe wenzvimbo inosanganisira Hwange National Park vaudza musangano uyu kuti vanhu vemunharaunda yavo vanonzwisisa kukosha kwakaita nzou nedzimwe mhuka asi mhuka idzi dzawanda izvo zvinovapa kuti vatsigire danho rekuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou nezvimwe zvinobva pamhuka idzi. Izvi zvatsinirwawo naIshe nekatambe avaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanorasikirwa neupenyu pamwe nekudyirwa zvirimwa zvavo pasina zvakawanda zvavanowana kubva mukuchengetedzwa kwemhuka idzi.
Akure gore rinopinda anosapwanywa nezvo zvo unowana gore rinovatatu gore rinozvavana
chipanga mazano munyaya dzemhuka nezvimwe zviwanikwa vanoshanda vakazvimirira vaEmmanuel Koro vaudza Studio 7 kuti zvino zvinogona kuitika kuti Zimbabwe itore danho rekubuda musangano recites.
Zvinobvumbidzwa mubumbiro recites kana kuti maarticles econvention nekuti nyika dzinopinda imomo voluntarily as states and wanokwanisa kubuda futi.
America, Britain nedzimwe nyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kuramba kuti Zimbabwe itengese nyanga dzenzou dzichiti kuda kuita izvi kunopa kuti dzitange kuvhimwa zvakanyanyisa kusvika dzapera sezvakaitika kune dzimwe nyika. Chondora pera, Zimbabwe yakakoka nhumwa kubva kuNetherlands, Germany, France, Britain, Switzerland, Canada neAmerica kuti dzione kuwanda kwaita nyanga dzenzou dziri mudura reZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau vainge vakamirira nhumwa idzi, mumiriri weSwitzerland muZimbabwe, vaNicolin Jega, vakati zvakakosha kuti nyika dziite mushandira pamwe kuchengetedza nzou, kuedza kumisa makoronyera anozotenga nekutengesa nyanga dzenzou. Nyika dzakaita seChina neJapan dziri kumusangano uri kuitwa muZimbabwe dziri kukurudzira kuti nyanga dzenzou dzitengeswe. Musangano uyu wakatanga nezuro uchipera nemusi weChina uye makurukota ezvezviwanikwa emune dzimwe nyika dzemuAfrica dziri pamusangano uyu anotarisirwa kubuda nezvisungo zvakachaenda nazvo kumusangano weCITES COP19 uchaitwa kunyika yePanama muna mbudzi wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mamwe madzimai anoti banga remadzimai reWomen's Bank rakanzi rivakweretese mari yekusimudzira mabhizimisi avo riri kutadza kuvapa mari zvopa kuti vafunge kuti riri kuita zvouori. Nunura Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro muchinhoyi kukomiti yeparamende inoona nezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati, madzimai aya anoti bhanga iri rinofanirwa kuongororwa sezvo vari kubhadhara mari vachivimbiswa kupiwa mari dzezvikwereti asi havasi kudziwana. Mumwe mudzimai wekumhangura akapinda musangano wanezuro, amai Priska Tawasha, vanoti hapana zviri kufamba kunyange vakabhadhara mari zvichireva kuti bhanga iri riri kubira madzimai.
Akaunti tango apply account ende mari amount yainzi unopiwa kubhengi kunzwa kuti uri kupiwa mari tasingazi asi tafamba hapana tototi bhengi rakazotibira nokuti ndaapply hapana chiri kufamba. Kuno vakabudisa maakaunti achina akapinda mameseji vakaya pabhengi apo kusvika vaneta madzimai akati erega ndisiyane nazvo ndiogara pamba nokuti hapana chiri kufamba.
Madzimai aya akataurira komiti iyi kuti vanobhadhariswa mari madhora emunyika chiuru nemazana mashanu kuti vapiwe chikwereti chinofanirwa kubhadharwa mukati megore rimwe chete zvisinei kuti munhu atora chikwereti chemari. Mushandi webhanga reWomen's Bank mudunhu reMashonaland West vaPeter Msarurwa vanoti vanhu vakawanda vari kushaya mari nekuti havadi kukwereta vakawanda sezvinokurudzirwa.
Chinowanzi cha kutubana wakawanda wa shai mari. Wana wakawanda wadi kupinda magrupu. Wanda kuwa apply yavarishi. Wari wani wani. Due to my reasons. Au. Awaningi right now. Chaka kana muna shinga ashi apply ari wani. Falo diwa garantua. Andezi. Iye wanofana kuge anima assets. Ano fanisa kuwita. Sekola zera kumachi. Kuma kuloni aninga apply. Patima groups ata wani. It's present. They are getting money. Wari kuwa nama.
Mamwe mazimai anoti avene makore mavira badara mari ii asa pana chavati wawana kunze kwevimbiso chete. Mujunyo rema Sunderland West makanyore savanu vanosvika zviuru zviviri kuti vapiwe mari dzekutanga kana kusimudzira mabhizimisi asi kwakapiwa vanhu vatatu chete. Amai tariro shumba vanoti havasati vapiwa mari asi vati mutero wavari kunzi vazobhadhara kana kuti invest yezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pagore yakawandisa.
Mari yacho ukaona interest yacho ye 6,000 inenge iri over zvakanyanyisa, saka ngavadzore futi pama interest yavo iwayo.
Sachigaro wekomiti yaibvunzurudza madzimai amai Good Luck Kwaramba vanoti vaida kunzwa kuti bhanga reWomen's Finance Bank riri kubatsira sei madzimai.
Tichida kuti tinzwe impact Women's Microfinance Bank kuti riri kubatsira sei kumadzimai uye madzimai mangani akabenefita kubank iri. Asi zvichemo zvizhinji zvatiri kuwana ndezvekuti vanhu ava madzimai haasi kuwana mari. Vari kuaplaya zvakawanda asi mari iyoyo haisi kubuda uye interest yacho madzimai yacho interest yacho yakakurisa.
Amai Kwaramba vanoti vachaenda nezvichemo zvemadzimai kuparamende uye vachashevedza gurukota rezvemabhizinisi amai Stembiso Nyoni kuti vazopindura zvinyunyuto zvemadzimai.
Isu tunaita oversight yebank iroro as parliament. Saka vanga zvichema zvese zvavataura takatinyora pasi. Tichaenda kuparliament tonogara pasi. Kana tagara pasi tonyora zvese tozvikurukura parliament todaidza Minister Stembiso Nyoni kuti vave vanopindura zvinyunyuto zvekubva pavanhu.
Bhanga reZimbabwe Women's Microfinance Bank rakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 5,496. Vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana kana kuti 4.4 million vabayiwa nhomba mbiri dzekuzvidzivirira chirwere cheCOVID-19. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yeCOVID-19 mukupera kwemwedzi wachikunguru. Tuchimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine vaDmytro Kuleba vati kukurudzira dzimwe nyika dzakabudirira kuti dzitumire zvombo kunyika yavo nechimbi chimbi kuti vakwanise kurwisa Russia iyo iri kuda kuipamba. Russia inonzi iri kurwisa dunhu reDonbas muUkraine zvakasimba. Nezuro gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vakazivisa kuti nyika makumi maviri dziri kuronga kutumira zvombo kubatsira Ukraine. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatsinhirawo mashoko aya pamusangano nhasi kwavaita nevatungamiri venyika iyi uye dzimwe dzinoti India neAustralia. VaBiden vati America ichabatsira Ukraine kana Russia ikaramba ichirwisa nekuti zviri kukonzera kusagadzikana pasi rose. Mukuru anoona nezvedunhu reKwaZulu-Natal Vasihle Zikalala nhasi vashanyira dzimwe nzvimbo dzakaparadzwa nemafashamu emvura nezuro. vanhu gumi vanonzi havasi kuzivikanwa kuti vari kupi uye vamwe mazana nemazana vakamanikidzwa kutsvaga upoteri sezvo dzimba dzavo dzakaparadzwa nemafashamu aya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuDavos, Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum WEF nhasi vatungamira musangano weFriends of Africa Continental Free Trade Area pamwe chete nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica vanoti vaPaul Kagame vekuRwanda, vaLazarus Chakwera vekuMalawi uye vaHage Geingob vekuNamibia. Musangano uyu waitwa pakudya kwemangwanani nevatungamiri venyika dzakasiyana-siyana, vakuru vemasangano akazvimiririra, vakuru vemakambani nevanobata zvigaro zvemasangano makuru epasi rese. Gurukota rinoona nezvemaindastiri amaisekainzenza vanoti Zimbabwe ine chivimbo chekuti ichakwanisa kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vazouchika mari munyika.
President vedu Dr. E.D. Mnangagwa vari kuno vachitaura ne kumira kwakaita Zimbabwe. Vane zvavanogara vachitaura zvekuti Zimbabwe is open for business. Vachitaura zvakare kuti tinoda kuti mainvestors vauye kuno kuZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reThe Economist Zimbabwe vaGideon Mabhunu havaoni paine chinobuda kumusangano uyu.
Ndinoona sekuti hurumende inofanira kuonekwa zvairi kuita muno munyika tinaurwa nemabhizinesi vasiri kutogutsikana nezviri kuitwa. Saka kuzoenda kuDavos uku handifungi kuti kunogona kutibetsera, asi kuti ngatidzokei tizviongorere muno muZimbabwe kuti chii chatingaita.
Izvi zvatsinhirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vari mukuru wesangano reCEO Round Table Zimbabwe vaKipson Gundani.
Tine hitiri tine chimvuri mvuri tinotikanganisa as a country. One ndeyekuti nyika ino iri pamusanction. Number two, we are also tiri pamusoro panyaya dzakaita seinflation, takadzikira zvikuru panyaya dzekuita green business, the ease of green business. Saka izvozvo zvinoita militate against kuwana zviwanikwa or mainvestment akafanira kunge achiuya munyika ino.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vari mukuru wesangano reZimbabwe Institute of Directors Dr. Proctor Nyemba vanoti shuviro yemabhizimisi ndeyekuti pabude chinobatika mukupera kwemusangano uyu.
Chatinokumbira kwati kwavari ndechekuti ngavabatise zvataurwa vauye nemashoko auye vachiimplimenta. Kana vachinge vadzoka ngavabate zvataurwa ikoko vouya vosheya nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vochoona kuti vanoitawo sei, vanokwana pati pane zvataurwa in line nevision 2030 yemutungamiri, in line nevision yeWorld Forum yaitwa ikoko, tozvibatanidza tobuda nechinhu chimwe chete.
Vemapato anopikisa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari kuti musangano uyu uchatosiya Zimbabwe yanyura muzvikwereti nekuti wose anoenda kumusangano weWorld Economic Forum unofanira kubhadhara mari inosvika zviuru gumi nemakumi mapfumbamwe kana kuti $19,000. Mutungamiri wenyika nechikwata chake vari kunziwo vari kubhadhara mari inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica paawa kana kuti $30,000 per hour pakuhaya ndege. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga. Vanotungamira nhabvu muAfrica veConfederation of African Football vadzinga Zimbabwe mumakundano e2023 Africa Cup of Nations ayo achaitirwa kuIvory Coast. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mugwaro ravakabuditsa nezviro manheru, CAF inoti mushure mekutadza kugadzirisa kwayo kudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA, Zimbabwe haichatenderwi kukwikwidza makundano e2023 Africa Cup of Nations. Mongororo yomtambu enabu, vana zimoyo. Vanoti kudzingwa muAfcon uku imbama yarova vese vatambi nevatsigiri venhabvu.
Vanotamba nhabvu munyika muno vachava nekurasikirwa, vachava nekusurukirwa nekusakwanisa kupinda mitambo yemakwikwi, uye vatsigiri vachava nokurasikirwawo zvakare nekusakwanisa kuona nyika yavo kuvizana nedzimwe nyika.
CAF inoti Zimbabwe neKenya dzatadza kugadzirisa nyaya yekupindura kwehurumende yadzo mutungamiri wenhabvu munyika, izvo vakadzingirwa neFIFA. FIFA yaive yatara kuti Sports and Recreation Commission idzore pabasa bhodhi reZipa ravakadzinga, iro raitungamirwa navaFelton Kamambo, asi SRC yaramba kuita izvi nenguva yakatarwa. Sachigaro weSRC vaGerard Mlotwa vanoti havasi kuzodzora vakamambo pabasa kana zvikaoma sei, vachiti ivo zveAfcon pari zvino hazvina basa. Zvakadaro, CAF inoti yave kutora Zimbabwe seyakundikana mugungano reGroup K, umo yaive yaiswa pamwe chete neLiberia, Morocco neSouth Africa. Izvi zvave kureva kuti kekutanga kubvira muna 1980 Zimbabwe haisi kukwikwidza makundano enyika dzemuAfrica aya. Aimbotambira Cape United neMaurias, Dumisani Mpofu anoti ari kunzwira tsitsi vatambi vechidiki avo, anoti varasikirwa nemukana wekutengwa kuenda kunze kwenyika.
Hazvisori kutoti pafana vedu vatodeprivewa kuti vatengwe. Nations Cup is a big tournament yoti you can showcase your talent. Saka zvadzokera zvadzorera vashure apfana vanga vachida kutenga. Look at Bill Antonio. Bill ari kutamba zvakanaka kuDynamos, but angafanira kuita se kunoti akaenda Nations Cup aigona kutotengwa kuenda kuEngland, kuenda kuFrance, anyway muEurope.
VaDominic Kambeu avo vaimbove mukomiti yaitungamira Dynamos vanoti zvinorwadza kuti vatambi vave kushayiswa mukana wekuonekwa kuti vatengwe nezvimwe zvikwata. Vanoti dai SRC yakatevera mitemo yenhabvu inoteverwa nenyika dzese, Zimbabwe ingadai isiri mumadhaka mairi iko zvino. Muteveri wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti CAF yaive yanzwisisa nekupa Zimbabwe nguva yogadzirisa zvinhu, asi SRC ikaomesa musoro. Vanoti kunyange hazvo bazi rehurumende iri riri kuparidza kugadzirisa nhabvu munyika, nzira yacho haisi kuonekwa kwairi kuenda.
Zvino zvichinge zvaenda nepazvaenda napo apa, zvinoda kugadziriswa ehunde, asi nzira yacho ndiyo pari zvino isati yabuda pachena kuti ndeipi ingafambwa nayo.
CAF munandira yakatendera Zimbabwe kukwikwidza kuAfcon 2021 kunyange hazvo Zimbabwe yaive yadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA. Asi vaimbove nhengo yeZipa Board vaFrancis Zimunyanya Mutsamba vanoti kusatamba muAfcon 2023 kunopa Zimbabwe nguva yekuvaka chikwata chakasimba pasingatariswe zvinobuda mumitambo. Vanoti nguva ino yave nguva yekutsvaga tarenda idzva kubva kumativi mana ese enyika nekuvaka Maurias matsva.
Tinotomboda kuti tiwane nguva yekuti tifeme tichitsvaka nokuumba vatambi vedu vanobva mumatimana ese enyika emaprovinces edu ese ari 10, so that vanhu vatange kusarudzwawo vachiparticipatawo at playing field iri level.
Murayiridzi wevechidiki Lloyd Chugove anobvumira nawo navaZimunya achiti sezvakangoitika pakadzingwa Zimbabwe mu-2018 World Cup, hapana Zimbabwe zvainorasikirwa nazvo neAfcon 2023. Anoti panguva ino Zimbabwe yave kufanira kutanga kugadzirisa chikwata chevechidiki chemakundano e-2025 AFCON ne-2026 World Cup nekuti vatambi varipo vachikurei. Aimbotambira Chapungu neMaurias Wellington Shangiwa anoti hazvibatsire kukwikwidza nevekune dzimwe nyika imo mumba musina kumira zvakanaka. Muteveri wemutambo wenhabvu vaTerence Silumba vanoti hapana charasikirwa nacho Zimbabwe makundano aya sezvo Warriors angachizotamba mitambo yavo mune imwe nyika uyezve vanga vasingabudirire pa Morocco ne South Africa. Parizvino Zimbabwe haina nhandare yekushandisa pamutambo nedzimwe nyika. Mushure mekunge National Sports Stadium ne Baba Fields dzakanzi hadzikodzere kutambirwa nabwe pamusoro ne CAF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Gurukota rinoona nezvedunhu remashona Land West amai Muliswa Chikoka vabvuma kuti makanzuru ari kutadza kushandisa mari yekuvandudza matunhu vachiti pamari inoita mabhiriyoni maviri nechidimbu kana kuti 2.5 billion zim dollars yakapiwa kudunhu rose muna 2021. Mari iyoyo inosvika kumamiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 960 million ndiyo yakashandiswa chete.
Amai Muliswa Chikoka vanoti pazvirongwa mazana matatu nemanomwe kana kuti 307 zvainge zvapiwa mari kuti zviitwe kwakangoitwa makumi masere nemana kana kuti 84 avati mashoma zvikuru.
Hapana mhino kuda kunzi unogona here CEO nachairman wako kuti muri kusevha mari haizi yenyu ndeyehurumende iri kufanira kushandiswa kuma project ehurumende. Taneta nekuramba tikuteerai sevana vadiki. Mutoro varume vakuru nevakadzi vakuru mufunge ende makaendera kuchikoro izvozvizvo kuti mura nemaofisi. Isu tee tingoripo kungoti tingokumasaja yekuti zvifambe zvinhu zvenyu. Asi imimi mune vamagara garira mari kuda kuona churu chemari chakadai. Asi vana vachichema muma communities kuti hapana chiri kufamba. Saka mari yacho muri kumbonyanyetei nayo kana ikasashandira community. Kana zvikuru kutaura development nemaprojects ku from what ngazviesa izvozvo.
Meya wekariba vaGeorge Masendu vanoti dambudziko riri kuitika nderekuti mari yavanopiwa nehurumende inenge iri madhora emunyika anoshaya simba nekufamba kwenguva, asi vanovaitira basa vanenge vachida mari yekuamerica.
Tenda document rainga rakupai riya nekareni ya immigration inenge yarwaida kuti isubmit again kutaonana akaita ji shuwa mari yaikwanza demand by rakichini shuma yaikwanza kutenda
Musangano wa Naswe Provincial Development Coordinating Committee wapindwa nanasa chigaro kana mamea emakanzuru vanyore vakuru emakanzuru pamwe nevatungamiri vemapazi ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
chirongwa cheB Connection chatinotaura nevechidiki Mike Wove weStudio 7 ari kutarisa matambudziko anosangana nevechidiki vanorodzwa vasati vabezera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutuma mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuterera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 pakilohertz shortwave mazuva ose. Tabata shika kumagumu echirongwa chanhasi. Ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Kwa hizika atisenda wa VOA Ndebele.